tine gungano ratinaro musi wa 31 December patingumuzi stadium patinenge tichicherechedza makore 61 ekuberekwa kwemusangano wedu wezapo uyo akabumbwa musi wa 22 December 1961.
Muri kukoka ani kumabiko aya?
Tukukoka munhu wese, mwana weZimbabwe, mwana wevhu anenge ari pedyo nePlumtree. Nevari kure pane mabhazi agadzirwa transport yekuti vanhu vaswedere tiswere tese tichidya nekutamba nokuti kunenge kuine entertainment yakati kuti nechikafu. Musangano wenyu wagadzirwa chikafu, kune mombe dzichabayiwa kuti vanhu vatye nyama. So tinokoka munhu wese, mwana wevhu auye azosangana neutungamiriri wezapo. Hazvinei nekuti murudzi upi, anobva kupi. As long as uri mwana weZimbabwe, mwana wevhu.
Zvii zvimwe zvamuchaita pazuva iri?
Tafunga kuti zuva iri ticherechedze magamba eZipra akafira kusunungura nyika yedu yeZimbabwe kubva makore 1961 kusvika 1980 patakawana independence. Asati gumire ipapo, pane vamwe vakazofa kubva muna 1983 kusvika 1987 pagukura hundi. Tiri kuti isu zvine ivavo tichange tivapa ruremekedzo, tivacherechedza musi uyu. Asi toda kuti tiuye tipembere zvakare neavo vatishiyi navo vapenyu